manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka avatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22-2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru.
Vakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed kechipiri havana kupiwa kodzero dzavo dziri taurira hama dzavo kana magota avo isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendavo vachibva vatanga kutidzotaiwo vanhu vange vachimadoro paruzhinji
MDC yochema chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa Muimbi Joseph Shawalala akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo oratidzwa kuSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC riri kuchema chema richiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu 41 vakambosungwa mazuva mashoma adarika kunyanya vatsigiri veMDC uye vamwe vadzidzi vanomwe vechikoro cheAlan Wilson vachinzi vange varatidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa vanosanganisira vamakomborero aruzivishe vaive mutungamiri wesangano revadzidzi rezinasu avo vamiswa pamberi pedare nhasi naAlan Moyo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Kuti tinzo zvaitika tabata gweta ravo vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC.
Zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabvatapawo maonero emasubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunyikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed kechipiri havana kupiwa kodzero dzavo dziri taurira hama dzavo kana magota avo isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendavo vachibva vatanga kutidzotaiwo vanhu vange vachimadoro paruzhinji asi vanga vaimuvesirini vanga vari kudya kechipiri paka pasina kana umbowo hwekuti pane akanga akabatwa ine doro kuti vakazosambira nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zvehwezha nemhirizhonga munyika aisazotora kudare kuti chekutanga ndechekuti zvekutaurwa hazvina nemature ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende nezvare Patient Jimitaro hapana zvine musoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa kiti pai mitemo yamanga muchitaura nekesi yakaita seyaag vesus bill tikabva tatovapa nandine gwaro racho pandiri ipapo tavapa nanzaiwa chuu yaimtemu vhoro. kuzikupai chitongo chekuti ini ndagura kuti badhara mari yechibatisi here vachibvakumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya zuva ranhasi. Saka mumwe wacho achapiwa musi wechimbi inozoro by 10 o'clock ivo vazoitiona past 2 vachange vachizopa chitongo chavo.
Gweta vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC vange vari parunhare kwaMutare. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti panofanira kuitwa musangano wechimbi chimbi weTNF kuzeya nyaya yemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota revashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vange vachangopinda munyika kubva kuAmerica nekudaro vange vachida kumbotura befu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vati vange vakabatikana vakati tigozovafonera. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Anhu ese vashandi tiri kutorwadziwa nezvaitika mazuva apfuura. Taifungidzira kuti bhondi retu richamira rakadaro rakastabilizer kana kuti mitengo icharamba iri pairi yange iri. Sezvo masalaries haasi kukwira asi zvataona mazuva apfuura zvatisiya tiri panguva yakaoma isisu vashandi. Vashandi vakawanda vari kutonetsekana kuenda kuvasa chaiko. Makombi akutotransporti akutotora mari yese iripo. Taona zvupiko yacho isingakwanisi kuwanika ndiyo yanga yakachipa.
Ii nyaya dzamunotarisira kusimudza here kuTNF idzi zvakare?
Patinodzokera kuTNF chatoraisa nyaya iyoyo yekuti vemabhizinesi haisi vanhu vanotovimbika. Taitaura svondo rapera kuti tinofanira kumaintaina maprices aripo tistabilize exchange rate asi hati haisiri zvatikuona on the ground.
Saka mumwe musangano uchazoitwa rini weTNF?
Tichatokumbira kuti uitiwe because TNF chaiyo inoti inopagore inotaura musangano inosvika nina. Saka asi hapana zvinorambidza kuti kuite maimagine.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rutendo Caroline Makamate avo vane sangano ravo rinonzi Rutendo Hope Foundation vari muno muAmerica kuDallas, Texas. Muzvare Rutendo vanobatsira madzimai nevanasikana vanenge vatarisana nezvinhinga mpinyi nyanya avo vanenge vasati vawanikwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Rutendo. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kuti mutange sangano renyu reRutendo Hope Foundation?
Organization yangu iri inspired by life yangu inini. What inspired me kuti nditange, it's the things that I've gone through inini muupenyu wangu. It's a single mother, ndine vana vatatu. I've raised my children, ndisina murume. I was married before and it didn't work out. Ndichiri mwana mudiki stereki. Zvinhu zvandaisangana nazvo inini mukukura nemukuchengeta vangu vana as well. Ndozvinhu zvakazondi-inspire kuti nditangewo Charity Foundation so that I can also help vachateverawo nevanenge vangoitawo the you know the same route andinenge ndatora muupenyu to just throw a lifeline and tell them kuti no you know you're not alone you know there's still help out there and there's still hope out there hence the name Rutendo Hope Foundation because tinoda kupa vanhu hope inobatika ndinoda kuti at least to inspire other young girls there that know kuti muupenyu hwavo they probably took a wrong turn somewhere but they're trying to make it right and do the right thing mukurarama kwavo nemukuchengeta vana vavo as well so organization yangu focuses mainly on single mothers vari widowed vakashaikirwa shirikadzi nevakango impregnant vari ma teenagers nevakaramba nawo nevarume vavo vari separated as well so it's mostly focused on single mothers
mungatipo nhoroondo yezvakaitika kwamuri kuti muzowanikwa muchitanga sangano iri here
ndine musi wakarara vana vangu nenzara my three children ndiriko kuZimbabwe ndashaiwa kana dhora ende nezvandakaita nyangu ndikafamba paroad nchudza vanhu kuti mufunge ndipewo dhora vanhu vanondinima ndinotaura amakamati takaomerwa takaomerwa nemachenero wakaita yaungondidzotaona mari iwere but ndandisina mari musiwo and I went home ndagara mutown my avenue which is why I know for sure munhu kadzi akashaiwa akapererwa mari unotaura kuti ndonorara nani andibhadhare ndichenge chikafu mumba mangu vana vangu vachi that day I went home ndikanoti mwari I don't want to defile myself position yandiri ndogara muavenue pokuti ndikadzika downstairs azvinitoreri 2 minutes ndiwana dhara rinongo mota dzongomira usina umbodzikumbira nevanhainani kanopa vana vangu magirazi emvura kumwa kati vasikana ngati mbomwai mvura tomorrow is another day I will start makuseni kuitsvaga mari yechikafu mangwana makuseni mamusina mumba mangu same chose chekubata but mudiki uyu akachema zvekuti pamaflats pedu kuneta munhu anogogodza achitaura kuti aizi vana venyu vanenge vachingochema vachiti nyaudza usiku torara sei toda kurara ndine client yangu riva nawo basa mwana wako angorara usiku wese and then inini wachanondobva ndatanga kuchema kuti you have no idea why my child is crying saka ndanokerwa donje aiwa kurumidza kunyaradzidza mwana wako mhani unoti nyaudza torara sei pamaflats panapa hamumo here mumba muri kuignoa mwana achichema watwa ndobva ndatanga inini wachona kuchema ndikati mwarika nhasi ndinoda kuita chitsidzo kwamuri I want to ask that you give me enough every day for my children whatever excess I have I will give it back to you ndobva ndakazonyuka mangwana makuseni ndichibva ndadecida kuti regai nditange mari yendege visa rangu rekuamerica richiri valid ende kuamerica ndinoshanda ndobva ndauya kunoko vanhu vakawanda vatombonenzwisisa izvozvo ndikavaudza kuti account balance yangu inogona kutoedza $20 ndigotadza kurohwa nehana but ndakaudza mwari ndikagona kuendesa school fees nerent nemauniform nemagrocery evana excess I promised it to God looking at charity foundation yangu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Rutendo Caroline Makamate vesangano reRutendo Hope Foundation kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
Notenda Marvelous iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNevada kumawirira kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo dzebato remadhemokrati dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemunambudzi achikwikwidzana nemutungamiri wenyika akamirira bato remarepublicans vaDonald Trump. Dunhu iri nderechitatu kuita sarudzo mushure medzvakaitwa kuIowa nekuNew Hampshire. Vamwe vapoteri vokuEthiopia vange vari muKenya vazvipira kudzokera kumusha nhasi. Zvizvarwa zveEthiopia 96 zvakatakurwa nendege kubva kukamba yevapoteri yeKakuma mushure mokupedza makore 12 zvisina kudzokera kumusha. Bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri ndiro rabatsira vanhu ava. Iko zvino tochienda kujayaguru Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegakava rakanga rasimudzwa nekukwidzwa kwemari dzekuripira bvunzo dzeO-level neA-level. Izvo zvakazoita kuti hurumende inge ichidzosera mari payakanga iri muna 2015 mushure mekunge vabereki pamwe nevarairidzi varamba kutambira mari itsva dzakanga dzanzi dzinge dzichibhadharwa. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe vane sangano rakanga riri pamberi mukuramba kutambira mari itsva dzebvunzo idzi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Dr. Joe.
Tinotenda uyezve basa guru ramunoita kuzivisa vana veZimbabwe zvizhinji zvinoitika zvikuru sei education system.
Aiwa tinotenda zvikuru. Nhasi wazvou tati timbokurukura pamusoro penyaya yanga ichipisa zvakanyanya yebvunzo dzeO-level neA-level. Takaona hurumende yanga yakwidza mari idzo dzasi nekunyunyuta kwakaitika vanhu vachishoropodza urongwa ihwohwo. Makatambira sei zvakazoitwa nehurumende?
Zvakaitwa nehurumende zvinhu zvakanaka nokuti bvunzo idzi dzinofanira kuti dzinyorwe nevana vanobva kuvapfumi nevarombo. Saka pakurerusa mutoro wokuti vana vanyore, hurumende yakaita zvakanaka. Ndo zvayaifanira kugara yaita yakonsalta isati yambowalawa zvimpe kuti ikwidze maexamination fees. Saka izvozvo takazvitambira mune zvakanaka.
Asika vazhou, vamwe vari kuti zvinodzikisa zvinozobuda mudzidzo iyo zvokuti mari dzinenge dzichiripirwa kubvunzo dzinenge dziri shoma. Munotii nazvo izvozvo?
Ayo mateya ane vanhu vasinganyanyisi kuziva kuti zvimfeki inooperata sei. Zvimfeki inototohwawo mari kubva pabhajeti renyika. Saka kana bhajeti renyika rapa mari shoma, vekuzvimfeki vanofanira kuenda vachitaridza expenditure yavo kuti yakakura sei kuti vawedzerwe mari. Saka ratinoziva kuti kunoita masupplementary budget, wopiwa mari inobva kuhomwe yehurumende pane kuda kuomesera vana vevarombo. Nokuti kana tikakwidza zvakanyanya zvavanga vaita izvi, zvinongoreva pachirungu kuti education will become a preserve of the rich. Varombo havotadza kuti vana vavo vaendewo kuchikoro, pachacha high drop out rate. Saka zviri zvemari yokurana zvimfeki inobva kuhomwe yenyika, ndiko kwavanofanira kuenda vachichema kwavamupirinyuwe vowedzerwa mari. Inobva kumacandidates inofanira kungovawo inonzi pachirungu nominal fee yokungoti haungazongononyorewo mahara. Pari kune dzimwe nyika kune vana vanotonyora mahara bvunzo idzedzi nokuti education inenge ichinzi the right, haisi privilege. Saka tikazoidhurisa zvichitapa kuti vana vanobva kumafamilies kana kuti vana vavarombo vasaenda kuchikoro, vavapfumi vachienda kuchikoro. Saka iro idanho rehurumende rekuona kuti mari dzokurana maexamination, public examination dziripo.
Saka iyo nyaya yekudzikiswa kwemari iyi haizobatawo here varairidzi vanenge vachizomaka bvunzo idzi?
Haifani kubata varairidzi nokuti zvimfeki painoenda kubhajeti ichida kutwawo bhajeti kunyika inenge yakafanira kuisa nemari dzinopiwawo nevanozomaka kuti hurumende igare yavapa mari yakawanda. Mari inobhadha kana vana vechikoro haisiyo kuti izobhadhara vanozomaka. Iyi ndeyekungotiwo zvikwanisa kungorana maexamination atakurwewo achibva pazvikoro achienda kuzvimfeki. Iyo yekunomaka nekuprocesa maexamination inobva kuhomwe yenyika. Saka hatifungi kuti zvimfeki inofanira kunge ichizopa vanhu vanozomaka mari shoma. Infacti ndo hondo yedu yechipiri kwaitoenda kuti zvimfeki igare yagadzirira izazotiudza pekupedzisira kuti haina kupiwa mari nehurumende. Ngaigare yanokumbira imwe mari kana ichiuya youya panoita supplementary budget ipapo. Nyikawo ichiziva kuti donzo iri rokurana maexamination riri important kuti maexamination edu aramba ari credible and achirespectiwa munyika dzese. Saka inofanira kunge ine mari yakawanda yokurana maexamination edu. And hationi zvokuti maexamination angadhura nokuti tainyanya kudhura kunopurindisa maexamination tichinonyoresa kumwe kunana London. Zvino zvatakalocaliza isaikwanisa kutombobhadhara kunze kwenyika, hazvifani kunge zvichitidhurira.
Aiwa maita basa Dr. Joe nekuwa nanguwa ya utawaronesi.
Tinotenda.
Mangabaka terira kumutungamiri wesanga norewara irizire PTUZ Dr. Takawafira Joe mchirongwa chedu upenyu wedu. Umotino tarisa uratino sangana na jomu upenyu. Anakuwe ni kayane mufaro ndini wenyu jonga kandemiri West Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Tenda jonga kandemiri.
Vatereri musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri ku Washington DC.
Tina singavanda pa navanana la
abashalete
oyola babantwana bana lema
abashalete
oyinala
oyimbi aibe nemukurumbira pasirose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata che Lady Smith Black Mambazo akatipa South Africa nasi kustadibiru KwaZulu Natal. Shabalala akashaya mujiwa 11 kukazi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamwe vaenda kurufu rwake vanosanganisira mutungamiriri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa. Chikwata chemuZimbabwe cheIndosa Kusa The Morning Star change chichimbawo parufu uru. Shabalala akamboimbawo na mshakavu Oliver Mtukudzi uye na Paul Simon weku America.
Hi, Mama.
Shakabu Joseph Chavalala ne Led Smith Black Mambazo. Sezo guva edu ya pera, rikati mpo tarisa misuro yenau zedu za nasi. Sangano Reva Shandi Re Zimbabwe Congress of Trade Unions, roda edira msangano we chimbi chimbi we TNF, sezo mitengo ya zuni yorampa chita chamuramba muru. MDC yochema chema kujinengo zavo ziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Muimbi Joseph Shabalala akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo oradzikwa kuSouth Africa nasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
soko isika atisenda.